mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 12 kurume April 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Wandu hwevana vechikoro nevadzidzisi vabatwa nechirwere checoronavirus pazvikoro zveRoman Catholic kumatebeleland South wasvika pamazana maviri nemakumi maviri nemumwe kana kuti 221. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoda kuti vana vechikoro nevarayiridzi vose vaongororwe kuti vasaparadzira chirwere ichi kuvamwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana akafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi muZimbabwe vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi matatu nevasere 1538, asi vanhu gumi nevashanu 15 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kubva zvatangidza chirwere ichi, vanhu vanoita zana rine makumi mapfumbamwe nezvina ezviuru zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 194,594 vakabaiwa nhomba yecovid-19. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu 600. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nevanomwe 217 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevasere 138 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi masere nevasere 37,288. Vapora munyika vachiita zviuru zvitatu nezvina zvine mazana masere ane makumi manomwe nezvitatu 34,873. Zvichakadaro, wadu hwevana vechikoro nevadzidzisi vabatwa nechirwere checoronavirus pazvikoro zveRoman Catholic kumatebeleland South zvinoti Sacred Heart Primary School neSecondary School wasvika pamazana maviri nemakumi maviri nemumwe kana kuti 221. Kunyange hazvo, huwandu hwevana vari kubatwa nechirwere ichi pazvikoro izvi huri kuramba huchikura. Gurukota rezvedzidzo vaKane Matema vaudza bepanhau reChronicle kuti vari kufara nezviri kuitwa nehurumende pazvikoro izvi kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi kana changotanga kupararira. VaMatema vanoti kubva zvatanga chirwere ichi kupararira munyika, hakuna kana mwana wechikoro ati afa nechirwere ichi, uye vanoti kana chatanga vari kukurumidza kuchibata. Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapurirana kumatebeleland South, Dr. Andrew Muza, vanoti paSacred Heart Primary vabatwa nechirwere ichi izana negumi nevanomwe kana kuti 117. Vana vechikoro makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 99, vadzidzisi gumi nevasere kana kuti 18 paSacred Heart Secondary School vabatwa nechirwere ichi izana negumi nevanomwe kana kuti 114 vana vabatwa nacho varizana nevanomwe kuchiti vadzidzisi vanomwe. Hapana vanhu vari kubvumidzwa kupinda kana kubuda pachikoro ichi apo pave nevakawanda kubva kubazi rezveutano. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano guru revarairidzi reZimta vaRichard Gundani.
Semusangano weZimbabwe Teachers Association, tiri kupanguva yekukurudzira zvikuru kuti hurumende iramba ichiita zvese zvainogona kuitira kuti denda reCOVID-19 risatekeshera muzvikoro.
Sangano renyu reZimta ndiro rinomirira varairidzi vakawanda zvikuru munyika. Vari kukudzai kuti kudii nemamiriro akaita zvi. Takatarisa iyo nyaya yeCOVID.
Pane humbo hwekuti zvikoro zvakati kuti zviri muno munyika mazuva apfuura yaya kwawanikwa kune zvirwere zveCOVID-19 pakati pevana vechikoro uye pakati pevarairidzi nevamwe vanoshanda pazvikoro. Saka naizvozvo zvinenge zvakati koshera kuti sezvo taingokurudzira zvikoro zvisati zvavhurwa kuti dai tasvika pakuti gadziriro yese inoda kuitwa inge yaitwa muzvikoro, iko zvino hongu zvikoro zvakavhurwa. Saka naizvozvo ngazvioneke kuti pachikoro pega pega panoshanda vairairidzi inge ine nzvimbo yakagadzirirwa zvokuti varairidzi vasabatwe nedenda reCOVID-19.
Gore rino zvikoro zvavhurwa kwaane nhomba dzeCOVID-19 dzakasiyana siyana kubva kuChina uyewo kubva kuIndia. Zvii zvamurikurudzirawo nhengo dzenyu kuti dziite?
Tinokurudzira varairidzi nouwandu hwavo kuitira kuti vapinde muchirongwa ichochi. Vanenge vane sarudzo dzimwe dzavanenge vainadzo vadzisvitse kuti dzinge dzizikamo nehurumende kuti sarudzo idzi dzakamira zvakaita sei maringe nemhando dzevhaccine dzavanenge vachitaura. Nemhaka yekuti varairidzi vamwe vanotiudza kuti tivamirire tichitaura isusu, kuti varipo vamwe vashoma vanenge vane shuviro yekuti vange vachizobayiwa mavhaccine avanenge vakasarudza ivo. Naizvozvo tinoramba tichikurudzira hurumende kuti chirongwa ichochi chienderere mberi chichisvika kumunhu wega wega, zvisinei kuti munhu ari kure zvakaita sei, kumaruwa kwakaita sei, munhu nemunhu ange achiwanikwa achiwana vhaccine iyoyo.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba iyi vaGunda?
Mberi kwatinoenda uku tinoona kuti ndiyo nzira ingaita kuti varairidzi isu varairidzi tidziviririke zvakakwana.
Asi ukapane rimwe dambudziko rakakura kumaruzevha uko, nhomba iyi inogona kunonoka kusvika sezvo tichizivawo kuti imwe nhomba ichiri kutengwa nehurumende. Murikurudzira kuti hurumende iite sei nechimbi chimbi kuti chirwere ichi chisabva chanyanya kupararira?
Nzvimbo dzisina mvura, nzvimbo dzimwe dzisina utano hwakanyatsokwana dzinge dzichibatsirwawo nemari inokwana kuitira kuti zvokushandisa izvozvi zvinge zviripo tigoita kuti panoshanda varairidzi murairidzi pega pega inge iri nzvimbo inoendeka.
Mutungamiri wesangano guru revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Imwe sangano rinomirira varairidzi rinoti hurumende inofanira kuona kuti vana vechikoro vose pamwe chete nevarairidzi vavhenekwa chirwere ichi, sezvo huwandu hwevana vechikoro nevarairidzi vari kubatwa neCOVID-19 hwave kuwanda. Izvi zvinotevera mashoko ekuti zvikoro zviri kuti vana vechikoro nevarairidzi vabatwa neCOVID-19 vave kuwanda. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavashira Joe, vaudza Studio 7 kuti zvose izvi zviri kukonzerwa nekuramba kwehurumende kuteerera zvainobudzwa nevarairidzi. Vati varairidzi vakaudza hurumende kazhinji kazhinji kuti zvikoro zvimbomira kuvhurwa, asi hurumende ichinyepa kuti zvinhu zvose zvakange zvarongwa zvakanaka. Vajou vati varairidzi vanoda kuti vana vechikoro vose nevarairidzi vachizvenekwa chirwere ichi kuti vasatapurira vamwe muzvikoro mavari. tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Chikurukuru chatinoda kuti taure ndechekuti hurumende inonetsa nokuisa zvitanda munzeve. Taifanira kunge takatesta varayiridzi nevana vechikoro vasati vadzokera kuzvikoro. Zvatakangotaura zviya kuti vanhu vakabva kwakasiyana siyana vasitesti vachienda muzvikoro vanopomerana ndozvinoratidza kuti ndozvakaitika. Kwete zvana taungana ndoro zvokufunga kuti vana kuda vakaenda kuEaster vana vakabatwa neCovid even Easter isati yasvika. Kuna naDove Secondary School uko kuna naMberengwa more than 40 vana vakabatwa before Easter yasvika. Kuna naPrince Edward vana vakabatwa iko zvino COVID yakushura mare kumaTebelen South kuEsgodini. Saka chiripo ndechekuti tinofanira kuti taure chokwadi kuti takatadza patakati zvikoro zvivhure vanhu vanobva kwakasiyana siyana vachinoungana pachikoro pasina atesta.
Saka makatarisa mamiriro aita zvinhu munoti kuhurumende zvoitwa sei
kuti tiende mberi kana tichida kuti zvinhu zvinake muzvikoro? Nezvekuti zvaitoda kuti titeste varayiridzi nevana vechikoro muzvikoro imomo toona kuti vakabatwa nevasina ndevapi ndokuti kuda tingatapudza kutapurirana kuri kuita muzvikoro. Kana tisina izvozvo tinourombo kuti ticharamba tichiona zvakadai zvichingoitika. Vana taungana ndoro ndofunga kuti dai vaiziva miromo yavo yakangomarwa nenhunzi zvaiva nani. Ndo vanaanya kunyepa vachitaura kuti vakagadzira muzvikoro umu zvese zvikwanisiro zvecovid abatement zviriko kuzvikoro. Asi chatoda kuti taure chaizvo chaizvo ndokuti hakuna chiriko. Maclasses akawandisa vana yatinoti mablotted classes kumahostel vari kugara sembudzi vakawandisa. Saka kana izvozvo tizvigadzirisi kuti maclassroom akawandisa kumahostel vanorava vakawandisa. Asi chikurukuru ndechekuona kuti tatesta uye tatichitopa kuti tione kuti kana pane vakabata nayo COVID havarambi vachitapurirana vamwe. Tisidaro chete COVID icharamba ichispreada ende tichasvika panguva yokuti takuchishaya zvokuita muzvikoro. Kudhara kanidei takangogara tatesta vanawo taiona kuti tinotresa kuti infection iri kubva kupi tikaikondrola. Iko zvino taakuchinetseka nokuti ungati yakabva kupi. Ndosaka takungoona kuti ministry yakushaya zvokuita yangotumira kuti kuvana vongoita quarantine. Asi izvi hapana kwatinosvika tisimhanyi kuona kuti tatesta tikaseparata avo vanode vakabva kumaholiday tisati tavhura vakabatwa necovid. Ndo zvatinofunga chete kuti tingaita kuti tidzivirire kana kutapudza chirwere ichi chaakuramba chaakungoita mutema rege wembada muzvikoro.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kanzuru yeguta reBulawayo yabvuma kuti kutadza kuita basa zvakanaka kwairi kuita ndiko kuri kukonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka. Tichiti kutadza kwekanzuru kutevedzera mitemo yeguta ndezvimwe zviri kukonzera kuti vagari vasafara nekanzuru. Ichitizve kanzuru haisi kutora mari dzemitero kubva kuvanhu. NewZimbabwe.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanorumbidza chirongwa chekubaya vanhu nhomba muZimbabwe vachiti chiri kubudirira zvekuti vari kukumbirwa nevatungamiri vedzimwe nyika pamwe chete nevakuru vakuru vemasangano akasiyana siyana kana vangauya kuZimbabwe kuzobayiwavo nhomba yeCovid-19. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani Pastor Dizizini, vana mukoma Tanonoka, namukoma Jonga, kuti makadini makadini mose ipapo ndino munoti panyuzi dzechokwadi rambai muchiti panyuzi dzechokwadi tinofara zvikuru tichida kutaura kune vose vanosapota mukomanero chamisa handiti chamisa chete chete pamberi apo 2023 tinopinda chete tisaneta kudza vana dhaga kuti zvavanoita nezano yavo izvo ndezvekunyepa izvo chiro chamisa akafuma achinzi waita pati nhasi wachiti aziita nhasi unenge achingova chamisa chete chete hazvichinji vanhu vanoda mukumachamisa
makadini mukomajonga na mukoma blessing zulu ini ndinoitwa isao ndiri pano dzangu pagetobenda zvandiri kuda kutaura ndirikuda kutaura panyaya yemgc alliance yavachamisa vachamisa munhu wakadzidza zvikuru kwazvo munhu unoziva ngavagadzirewo masoja avo nemapurisa avo anomiririra zvido zvevana vezimbabwe pakava nemapurisa emgc alliance anomiririra zvido zvevana vezimbabwe kwoitawo masoja anomiririra zvido zvevana vezimbabwe kwete zvido zvemunhu kana zvido zvavachiwenga kana zvido zvavamunangarwa izvozvi tine vanhu vakawanda vari kutambudzika muno musouth africa munomu vari kutiza nyika yezimbabwe vachitambura vachifamba nezvana zvimwe zviri pamaoko zvimwe zvakaberekwa vachitiza nyika yezimbabwe nyika yezimbabwe iri kusodesa vamwe vari kuurawa kuno kujonekuba da kuba kuti varye vachibvuta saka ii mharidzo haitori nyika
inio zvangu ndinoda kungotaurawo ndichitsigira umwe mutauri mutereri westudio 7 ataura nezvekuti masanctions awana zvaanobatsira pavana vezimbabwe nekuti vanhu vakatemekwa masanctions I remember last time last year ndichinatsokwaunzi munangagwa ndiye akasainira mari purezidendi wedu munangagwa ivovo yekuti yanga idhonetwa uku nevanhu vanga vaparadzigwa uku nemvura cyclone idai ndiye vanoisainira ichipinda asi tasai pakusainiwa pacho pane chii chakaitika vanhu hazvino vachiri mumatende saka masanctions avo ari kutongourayi vana vezimbabwe vaya vanhu vakatongozvipfumira vana vana basa nazvo vaa tikatofira titongoti hedu kuna masanction hakuna kana icho chinonzi sanctions havana titombozivi kana icho chinonzi nhamo isi tinotofa tichitambura nevanhu vaya ndatenda hangu shamarirai aona maonero andakaita ende ndaitombozitaurawo neumwe wangu ndeitomuudza nyaya iyoyo kuti hai hapana chinonzi sanction apo tisi tirikungokusafira vamwe vana
Makadi pa Studio 7 apo mazuva aperawo munyika medu muZimbabwe nenyaya dzemari matrade union achita kuti vanhu ngapava neingriment government yakati kwai makambani kambani imwe neimwe inofanira kutaura kutaura nevashandi vayo asi ndashamisika ndichiona minister zvichinzi ndi minister vetransport vakuti kwai mareckless driver anofanira kupanishwa otorerwa malicense asi pamari apo havana kumbotimirira ndasingazivi kuti vanotozivisa kuti ndi minister wekutransport so kana vari minister wekutransport ngavatange vambotaura kanhingi basic yekumadrive kuiwo mareckless maministers vanenge vachikanganisa upfumi hwenyika ngakutange kwagazeta wakawanhingirikiri mutemo wozouyawo kwatiri suve pasi
makadi iko ikoko koko kustudio 7 dini mbuya mberi haanda mberi ndakanyarara zvangu ndiri pano asi ndoda kupindura uyo murume uyo wakati kwai tiri kutambura nokuda kwachamisa tiri kunetseka nokuda kwachamisa masanction ari kuisiwa nachamisa isu tinomira nachamisa kusvika nemvura nemvura napapi tinenge tiinaye chamisa iwe mira nezano yako iyoyo otherwise gore rinouya mamwe masanction kuna vamwe ingurudhi newe chamisa akati isirwai masanction kana kutadza kubata vanhu
makadiko vashamarari vestudio 7 nese zvenyu muri ikoko ini ndine nyaya yandinoda kutaura nyaya idiki diki nyaya yangu ndeyekuti ndikuda kubvunzawo mavatongi vematare vezimbabwe kuti vana chimbiri nana mamombe nana sisiriya vavo ndoda kubvunza kuti mosha yavo yakanyanya kukura seiko yavari kurandirwa dairi yavari kuramba bachingoshungurudzwa vana ko anawo badaya moyo vari kunzise kwava vanava nguvashungurudzirei vari kushungurudzirweiko nematave dzimosha vakanyanya parei vakaurayaniko vari kunyanya kushungurudzwa vanhu vezimbabwe matave dzizimbabwe zvakutooneka kana bofu rakutooneka kuti izvi hazvisisiri zvenyaya dzekuti vafamba korona pakoti zvazvepolitics senei nevana mashungurudza vana kwenguva yakareba ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kutongwa kwemupurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwaGeorge Floyd gore rapera, Derek Chauvin, kunopinda musvondo rechitatu nhasi. Derek Chauvin wechichena anonzi akauraya George Floyd munhu mutema nekumujanyiridzira pamuchipa wake kusvika afa. Mukuru werimwe remasangano ari kubatsira hurumende pamazuva ekutongwa kwemhosva iyi rePhumulani Minnesota African Women Against Violence Muzvare Comfort Dondo vanoti vanhu vazhinji vari kuremerwa nepfungwa uye kubva zvatanga kutongwa nyaya iyi hurumende iri kukurudzira vanhu kutsvaka rubatsiro kuti pfungwa dzavo dzisanyanya kuremerwa nezviri kubuda munyaya iyi.
Ndakamirira chirongwa chinonzi Pomolani Minnesota African Women Against Violence. Takabva muvhiki rapfuura mutrial yatekeshera nyika yose yekutongwa kwaDavid Chauvin, mupurisa wechichena uyo akauraya George Floyd. Tiri kutera nyaya iyi nekuti tiri kushanda pamwe chete neguta reMinneapolis, City of Minneapolis City Council, uyezve neState inonzi Minnesota inova iyo governor weMinnesota ari kukurudzira maorganizations anenge organization iri kuti varambe vari kukurudzira runyararo panguva ino. Masvondo maviri apfuura tanga tiri kunyanya kuzeza kuti zvakaitika pakaurayiwa George Floyd inova yanga iri mvonga-mvonga neukasha wanga wakazara muvanhu vechitema vemuno, kunyanya even vanhu vechichena vamwe vakataridzira vakapisa mabuildings. Tanga tiri kutya kuti zvinhu zvichaitika, asi mavhiki maviri apfuura taona isusu kuti nyaya yaGeorge Floyd yekurayiwa kwake nematongerwo ayo panga paine kunyarara kwangu kuripo. Vanhu vari kutaridzira murunyararo. Zvinhu zvekutifadza, tinofunga kuti hurumende yemuno muMinnesota muMinneapolis vakakurudzira maorganizations anenge edu anoshanda nevanhu mumacommunities kuti tinge tiri kukurudzira vechidiki vedu, tiri kupa maflyers, tiri kuvakurudzira kuti vange vari kutaridzira murunyararo. Yeah, not a peaceful protest. Kuti George Floyd anga ari munhu werunyararo kuti vanhu varambe vari kuremekedza izvozvo. Tiri kuona kuti kesi yaGeorge Floyd iri kuendeka murunyararo pangwari zvino. Asi nekuda kwokuti vanhu vari kutya zvakamboitika pakaurayiwa George Floyd, tinoramba tiri kuona Air Force iripo, mapurisa ariko kudowntown Minneapolis. Vhiki rapfuura takaona isusu Chief of Police Chief Oridando vari kupa testimony yavo iyo inova yakava testimony iri kunzi testimony of the year, nekuti hapana pasi rose pakambooneka mapurisa ari kutaura against mapolicies e department ravo kazhinji mapurisa hatauri ne mhando iyoyo mataurira vakaita vakataura iwo mazwi avo Chiferidando vakati David Chauvin maitiro akaita basa rake hazvisi mubundiro remutemo wematrainerwo akaitwa semupurisa saka chinhu chakava chakapawo vanhu vazhinji vari kutedzera kesi iyoyi vari kuda kuona matongerwo enyaya kuti inge iri nyaya inotongwa mune zvakanaka vanhu vanga vari kutaridzira murunyararo musi wefriday manheru taona isusu kuti pane anonzi majurors anova mawitness anotsvirwa nestate 14 vaviri vavo vachena vamwe vese asian vamwe vachitema vamwe vechilatina saka nyaya yekuramba ichienda this week tinamba chiona umbo huri kupiwa ndosvatiri kutarisira saka tiramba ndichikupai updates case iyoyi kuti iri kuenda sei pari zvino hatina hedu mhirizhonga yatiwiti iri kuitika nekuti mapurisa neair force vari kurindira kuona kuti hapana mvungamvunga dzingaitike panguva ino
avo vange vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence Muzvare Comfort Dondo vari parunhare kuMinnesota neStudio 7. Nekambo kake zvaitika sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi uwandu hwevana vechikoro nevadzidzisi vabatwa nechirwere checoronavirus pazvikoro zveroman catholic kumatebeleni south hwasvika pamazana maviri nemakumi maviri nemumwe kana kuti 221 rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoda kuti hurumende ione kuti vana vechikoro nevarayiridzi vose vaongororwe kuti vasaparadzira chirwere ichi kuvamwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.